muzuva ramezuro National Standing Committee yedu yakagara pasi ichirangana kuti tisimbise gadziriro dzedu dzekupinda musarudzo dzematongerwo enyika. Saka rakaungana dare reNational Standing Committee kuti panofanira kuti paziviswe kubudikidza negwaro ratinoti iro recandidate selection template rinenge richizotibatsira nemitemo negwaro kana kuti direction inotizivisa kuti vanhu vachazvifambisa sei kuti vasarudze kuti vazova vamiriri vedare reparamende kana kuti kumakanzura. Saka izvi tazvizivisa nhasi kuruzhinji rweZimbabwe runotsigira bato redu renzisi pamwe chete nevateveri vedu vanenge vaine shuviro nechinangwa chekuti vave vamiririri veruzhinji mudare reparamende nemakanzura.
Vadzikiti, takaona bato renyu reZANU PF rakatopedza nezveurongwa hwekusarudza vachange vachirimirira musarudzo. Muri kuonawo sei zviri kuitwawo kune mamwe mapato?
Isu sebato riri kutonga reZANU PF tinotungamira pane zvose. Takatotungamira kutsara makandidheti achange achimiririra badzorodzi reZANU PF maelections mwaka uno we2023. Zvakaonekwa nenyika yose zvichitinhira. Tinozoona kuti vanoteera mashure vanochiperekedzawo munhau idzi ndoko vaakutsvagawo kuti vangamirirwa seni vamiririri vakandidheti avo. Asi tiri kuona kuti varudza vezvavo vanenge vakatirongetei pamusoro pokuti vakamboendawo kucongress yakasarudza mukuru wavo. Vane mastructures aripo tavazira kuti kune national council yakatogara ita template yekuti vatasazenge vachishara sera zakiriira mumaconstituencies mavo. Zvinoratidza kuti zvine oda. Saka zvavo zvinenge zvakatijekei. Saka titongovashuvirawo kuti ayo vanhu ndiva vanyika ndiyoi dai vaitawo zvokuti tiwanewo zvinotikukidza zvakasimba muelection yatiri kupinda ye2023.
Ndodzoka kwamuri vaguta, tinonzwa kuti urongwa hwenyu hwekusarudza vachamirira bato hune mastage matatu anoti nomination, moita consensus. Paconsensus ipapo kana pakundikana kubuda nechinhu mozoita maprimary elections. Muri kuratidza demokrasi here apo?
Hongu, ndinotaura sekudaro kuti tiri kuratidza utongi hwekusarudza demokrasi. Regai nditaure ndichiti mukoma jonga, isusu sebato reNDP tiri bato rine bumbiro remutemo. Gwaro ratiri kutaura nezvaro richatibatsira kuti vanhu vachasarudzwa sei tinozvitora mubumbiro remutemo, zvinhu zviri muconstitution yeMDC. Saka zvamabvunza ndinoti hongu zvinhu zvinoratidza utongi hwekutsaruzhinji nekuti tiri kutungamirirwa neconstitution yeMDC.
Vadzikiti, munoti neurongwa hwaziviswa navaguta huchashandiswa nebato ravo kusarudza vachamirira bato?
Maonero angu ndokuti panomination apa yese vakanaka, tofanira kuziva kuti ari kuda ndiani. Vanhu vaisawoka maCV yavo toiswa nomination ari nomination zvekuti iprocess itiyo nomination yekuti munhu anotozvinomineta yega kuti ndaakutoda. Vanhu panomboitwa kavheting anoitwa hazvisi pachena pamatauriro avaita, vangoti kune nomination inoita tete. Saka dziprocess enomination yacho iyoyo haisi pachena pamatauriro avaita. Andi second process yematauro econsensus iyo iyo haisi democratic iyo. Hakuna chinonzi democracy paconsensus, haina vanhu mukati mayo asi kuti ine munhu mukati mayo. Pamusoro pokuti vanhu vaviri ndovachagara pasi kana vatatu wekuti yodzika kuti yokwira, ko vanhu zvavakuda ndezvipi?
Iyo vaguta, hanzi madii kungonanga kumaprimary elections pane kumbotenderera muchiti consensus nenomination?
Kete, ndokunga pane pasina kudzisika mukutsanangura pakanga tichiita. Tiri kuti isusu vanhu vari kuenda kumaprovinsi ndokunosarudzwa, ndokunoitwa manominations. Asi tiri kuti mukuitwa ikoko zvinhu zvaitsika mubato redu reMDC sekutaura kwandaita kuti tiri kutevedzera constitution, bumbiro remutemo reMDC. Chinhu chinonzi consensus handi chinhu chitsva, itsika yatakabva nayo kubva mugore ra2005 kupinda maelections tichifomwa semusangano.
Vadzikiti, kuZANU PF takaona kuchiita mapisha-pisha kunyange makaita urongwa hwemaprimary hwamuri kuti ndo hwakatwasuka uhu. Musiyano uri papi nezvimwe zvamuri kushoropodza izvi?
Musiyano uri pakuti simba rohwe riri mumvura. Candidate must be chosen by popular consent of the vote. Ndo pane musiyano ipapo.